Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti Zimbabwe iri kuchema nevanhu varasikirwa nehama nekuda kwechirwere checoronavirus. Vakuru vakuru vekambani yeSakunda vomira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari vachitaura nenyaya yemari yeCommand Agriculture. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anoti anotarisira kukunda mumutambo wake weWorld Boxing Council Middleweight muna kubvumbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachitaura mashoko anopesana negurukota ravo rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri avakaudza varwe hondo yerusununguko kumashonaland west nemusi wesvondo kuti chirwere checoronavirus chiri kuranga nyika dzavanoti dzakatemera Zimbabwe zvirango. Mumashoko ari mubepa nhau reHerald vaMunangagwa havana havo kudoma amai Muchinguri Kashiri nezita asi vati Zimbabwe inochema nevanhu vari kurasikirwa nehama nekuda kwechirwere ichi. Vati Zimbabwe inomira nenyika dzose dzawirwa nedambudziko iri kusanganisira China, Iran neItaly. Hatina kukwanisa kubata amai Muchinguri Kashiri sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Mashoko akakosha akaurwa naPresident nechikonzero chekuti tiri pasi nyika dzose dzepasi rese tiri pasi pehu World Health Organization inova bazi reUnited Nations. Saka kana taurwa nedambudziko rakaita setaurwa naro iri ratangira kuChina rapararira nyika dzose pasi rose kusiya kweshomanene ndikakoti mainly Africa ndo isina kunyanya kuAfrica asi nyika dzevachina dzose dzaAfrica. Isu seZimbabwe tinoti tinoda kuti nyika idzodzo dzikwanise kuwana simba rokuti dzikunde chirwere ichi. Hachisiri chirwere chinodiwa kuti chinge chiri munyika ipi kana ipi zvayo. Hurumende yedu yakamira pamashoko ekuti tinoda kubatsirana pasi rese kuti tikunde chirwere ichocho. Kwete ichocho chete, asi tipe zvirwere zvakawanda wanda zvatiri kurwisana nazvo, zvakafanana neHIV and AIDS, zvakafanana netuberculosis, cholera, malaria and so on.
Ko mashoko amai Muchinguri aya ekuti iwo chirwere ichi chiri kuranga nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango, munoaona sei?
Hatina nyika yatinoti ngaibatwe nechirwere ichocho kana kuti ngaisabatwa nechirwere. Tinoda kuti kana zvaitika naturally tobatsirana pasi rese. Tinodaira kuti pane mashoko ari kutaurwa kunzi pane majokes akataurwa ekutaura achiti no nyika dzine masanctions dzakaita masanctions kuZimbabwe dzinofanira kukuvara kana kufa nechirwere ichocho. That is a joke. It's not an official position of government. It's a mere joke. And we are allowed to joke as government officials. We don't take an offense from that. Saka toda kuti vanhu vanotonzwisisa president is a spelled out position of government. Nekuti tiri kuchema nevari kuchema.
muteedzeri wegurukota zvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vanga vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vashanyira chipatara cheWilkins muHarare icho chinorapwa vanenge vabatwa nechirwere icho chinorapa vanenge vabatwa nezvirwere zvekutapurirana zvakaita seCoronavirus. Tabata vaChamisa kuti tinzwe zvizere.
Tirikuda kuti isu vanhu vazive, vanhu vatirimuke, vanhu vaone nekuchenjera, kuchenjedzwa nguva iripo kuti chirwere ichi chinogona kutiparadza. Chinongova nemangangi kana tumakwikwi nechirwere cheshura matongo kuparadza vanhu kana cheibhola chandakambozikanwa chichiitwa kunana Liberia. Saka tafamba nhasi isi tichiti ngazvitangire patiri tione kumakanzuro atinotungamirira semusangano weMDC, tione kuti makanzuro aya akagadzirirawo here dambudziko iri kana rikatiwira. Nokuti kazhinji kudzivirira kunokunda kuzorapa, kudzivirira kune simba pane kuzomhanya mhanya toyeuka mvura kana kuyeuka bako mvura yanaya. Saka izvozvo taenda kuWilkins nhasi kwatatichiongorora tine kampeni yedu inonzi Zimlock kana kuti Zimbabwe Lockout Corona. Tibvise corona, timise isauya ichiparadza vanhu. Taonawo basa riri kuitwa nemakanzuro, taona basa riri kuitwa nevepaWilkins kugadzirira kuti kana dambudziko rakadai rikatiwira tisawanikwa tisina kuchangamuka kana kuti kuchimbidzika kwekumhanya kana kwekufamba kuti zvirapwe tidzivirire dambudziko iri.
Takanzwawo mai muchinguri nemusi wesvondo vachiti chirwere ichi chauya kuzoranga vakatemera Zimbabwe zvirango. Munoti kudii nemashoko aya?
Chaungati kana paita chirwere chakatangira kuChina, chakatekeshera muEurope, chaenda kuAmerica, chamuAfrica, idzibwaka urwere ka. Panoitwa zveurwere hapadi matongerwo enyika, hapadi, inondiseka urema wafa. Haugoni kuseka vamwe urema. Uye uchimbosekereko urema nekuti urema hunotongoshanya chero husahudi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa neZuro vakadzika matano akaomarara mukuedza kurwisa pamwe nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose. Vanhu makumi matanhatu nevana vabatwa nechirwere ichi muSouth Africa. Mutore wedu More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Ramaphosa vakazivisa kuti South Africa kutanga nemusi wechitatu inenge yavhara mimwe miganho yayo uye kurandidza kushanyira kana kutandira vanhu vari kubva kunyika dzabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Italy, South Korea, Iran, Spain, Germany, United States neChina. Zvikoro zviri kuvharwawo musi uyu uye vanhu vakarandidzwa kuungana kusanganisirawo pamitambo. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubatwa mumambure ezviri kuitwa kudzivirira chirwere ichi. VaOffice Jaka avo vanobva kuKwekwe vanoti vane chivimbo chekuti South Africa ichakwanisa kupedza dambudziko iri kunyange hazvo riri basa guru.
Zvinokwanisika kuitika kuti South Africa ikwanise kuendura this problem, but vanofanira kufara maborda one, vanofanira kustopa movement yevanhu nemagathering anoitika pamafunctions akafanana nekuti vanhu vanoungana vachiita mawedding, vanhu vanoungana pamwe vachiita zvikara zvese zvemachechi zviya zvakutombomisa. Zvinotive right, but ndotemba nayo South Africa kuti inogona kuendura nekuda kuti ine mamachines ainayo akawanda plus zve dai vaita maroad blocks kuma main roads anopinda muSouth Africa. So vachitesta vanhu vanenge vachipinda vachona vese unobudawo angabuda achadzoki.
Asi vaJaka vanoti vari kunyanyoshungurudzika zvikuru nevana vavo vaviri vari kuita zvidzidzo zveelectrical engineering kuChina.
Nevana vangu tu vari kuChina and vana vanakazvibhadharira ndoga mari kuti vaende kuChina vari kuita macourses eelectrical engineering. Vane vakavharirwa kugare kuchikoro kwavari iko vari kutaura kuti ivo havabudi vatendi kubuda mucampus futi inotongo ita shukutenga online yao ya bakambas pati shukundi shoka inawe kuti urumende edu yaisu kwanzo kuti ito chip in pashu niyo shishu kwa mtu mwenyika walutura wana wawalituka kwenyika zawa kuyedu wae kwanzo kubasuro wana edu
va imanyo mboti vano tiwo kunyange hazo zaitwa na vara maposa zakanaka chakanganisa upfumi wenyika yavo. Vaende ramberi vachiti kumiswa kwemitambo kuchakanganisa kurarama kwevakawanda.
Tinoonawo pane vamwe vedu vanga vachirarama nekudanga vachitamba mitambo iyoyi vachita yatoti sports betting. Asi tinoona izvozvo zvichakonzera dambudziko zhinji mukati menyika ino nekuti vanga vachiwana mari muzuva regaroga vachatsvaga mamwe mabasa akaipa ekuti vawane mari idzodzo nekuda kwekuti zvavaiwaniswa zvavaiwana nazvo mari zvike zvakavharwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chinogara muSouth Africa vamunyaradzi mukanyiwa vanoti vanowirirana nemashoko ataurwa navambote.
Maonero andinoita necoronavirus chirwere chakashatisa uye chirwere chakaipisa kwazvo. Zvisinei zvireva kuti South Africa mukanzerero wayaita zvemitambo zvakasiyana siyana zvayakanzera kuti zvisaitwe munyika mayo ingava iri imwe danho rakanaka kuti panoungana ipapo vanhu ndipo panoita kuti vanhu vave vanowana nekutachiwana hweiyo chirwere ichi.
MuSouth Africa hamusati hamo matanga kuita chipatapata chakanyanya chekutenga zvinhu muzvitoro sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzine chirwere ichi dzakaita seAmerica, Italy, China neCanada. Vanhu zviuru zvitanhatu nemazana matanhatu nevana vafa nekuda kwechirwere ichi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti ranyora tsamba kugurukota rezvedzidzo vaKain Matema richikumbira kuti vasangane nechimbi chimbi kuti vazeenzira dzekudzivirira nadzo zvikoro kubva kuchirwere checoronavirus. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo kana ratambira tsamba yePTUZ iyi. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe.
Chokwadi nisi kuti hapana asi kuona kuti coronavirus yasvika mudhuze nemusha wedu. Ndochekutanga chepiri ndechekuti dzimwe nyika dzakatikomberedza dzatotora chiposition yekuti zvikoro nemapublic gatherings ngazvimbovharwa. Nepamusana pekuti zvirwere izvi zvikadzimara zvazopinda muvana, especially vana vanenge vari vana vechidiki vakandikuwanda neuwandu hwavo. Tinogona kunge tatozvisikira mutomuziso nepamusana pekuti tikatarisa zviri kuitika pasi rino rese, chirwere chikatanga nemamiriro akaita health system yedu, tinogona kuzochema mangwana. Saka tati ngatigare tagadzirisa nyaya iyi zvisati zvasvika mumusha. Nepamusana pekuti tiripo ndechekuti tikaramba tichinyeperana tichiti chirwere ichi ndechevarungu ndechevanhu vanoti dzvanyika, tisadza kuona kuti chirwere chapedza chabata nesu tese, tichatozoshorwa ramangwana sevanhu vakatadza kurongekana nekugadzirisa musha wavo vachiona mhepo yembamba yechibva kure.
Saka mawana mhinduro here kubva kuna vaMatema?
Tsamba yaenda kuofisi kwavaMatema nhasi, saka tomirira kuti pamwe mangwana anosvikira mangwana vachatidaidza. Asi kuona kweduka nyaya iyi inyaya yekuti inofanira kutokurumidza kugadziriswa. Nosikaramba takadaro ikazombodzi yabata tinochema mangwana, nekuti nezvevarairidzi vedu vePTUZ vari kumabhodhi, vari kuPlumtree, kuramakobane, vari kuBeach Bridge nevari muzvikoro zviri kumanika rinduku vese vaa vachakwanisi kudzidzisa nekuti vari kutsva, taita kurumidza kugadzirisa. Tisati tapinda mudambudziko rekaari kwese netime, tinokomba nzeta gore richiri nyoro, tinosvika kumberi kugadzirisa zvinhu zvedu nguva iripo.
Asi vaMajongwe, mungaona hurumende ichitora matanho here ipo pasati paita munhu atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe?
Kazhinji kazhinji nyaya iyi toona kuidhismisa, nekuti takatanga kuona nyika ino ichitobvunza kuti tine kapasiti yekukwanisa kurwisa korona, tine kapasiti yekudzivirira. Tichiziva isu kuti vanhu vanenge vatsva nemoto chaiwo, vatinoziva kuti munhu atsva nemoto anoitwa sei, tiri kuwana vachiwana dambudziko muzvipatara. Muchinzi mabhandiji ashayikwa, pashayikwa mishonga yekuti vatonhorerwe kutsva kwavari kuita, kwazoti vana korona vatitombozva tinotsvagwa pai kana kuti tinotsvagwa sei.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vakuru vekambani yeSakunda vamira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemari nhasi, vachipa umbowo nezvekufambiswa kwakaitwa mari yeCommand Agriculture. Mumwe mkuru wekambani iyi, vamberi kwazo Charles Chitambo, vati kambani iyi, yakashandisa mari inosvika bilioni imwe chete yemadhora, kwete mabilioni mashanu kana matatu, anombotaurwa nevamwe mumapepa nawo. Vati vanofara nebasa ravakaita sezvo vachiti rakabatsira nyika kuti ikowe pakuru. Vativo kambani yavo yaimboshandisa mari yayo mukutenga zvekurimisa. Panyaya yekuti hurumende haina kushambadzira basa iri sezvinodiwa nemutemo kana kuti kuenda kutenda, vati ivo vakangodaidzwa nehurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Sachigaro wekomiti iyi vatenda ibiti.
Chavanyanyo taura kubvuma kuti vakapiwa mari inosvika iyo $1 billion minyaya yeCommand Agriculture. Vakonfirma zvakare kuti havana kuenda kutenda. Vakonfirma zvakare kuti vaisupply zvinhu zvekuma GM depo pamwe kumapurazi evanhu. Vakonfirma zvakare kuti vaipiwa matreasury bills. Vakonfirma zvakare kuti vaipiwa any foreign currency kureserve bank. Ndo zvavakonfirma. Saka isu sedare tanzwa umbuhu wese tichazeya panhu zvavataura nezvakataurwa neGMD, nezvakataurwa neMinistry of Agriculture, nezvakataurwa neMinistry of Finance, nezvakataurwa neReserve Bank. Tichazeya tozoenda kusango kwatichazonyora ripoti yedu.
Vanhu vangatarisire kuti munenge manyora gwaro iri riini chaizvo?
Tichifunga kuti ndofunga muna April togona kunonyora gwaro kuzoripresenta kuparliament midi muna May. But committee icha decide, but I think the hope yedu yekuse committee ndeyekuti tinopedza kunzwa umbo wese naMarch tochizoshandisa April kunonyora report nekuzeya evidence neumbo watakatambira kune vanhu vese vatakanzwa tane zvimwedzi tichiita nyaya yeCommandi. Saka takuda kuti tipe zvatataona tozvisa kudare reparamende.
Pane vamwe vachadaidzwa here kukomiti yenyu kana kuti mapedza?
Hongu tinevi Trafigura vatichadaidza, tinevi African Import Export Bank vatichadaidza, then pane nyayawo futi yekuti dzose Ministry of Finance, Reserve Bank, sekunda yacho neGMB zviri mumba imwe chete pamwe chete, because pari zvino panenge pari nekukandirana nyoka. Avachiti bvunza yava.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende mudare reparamende, vatendai biti parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vechitendero chechikristu muSudan vari kupemberera kunamata vakasununguka mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir vapidigurwa nemauto. Va al-Bashir vaida kuti vanhu vechitendero chechimoslem chete vatendedzwe kunamata vakasununguka. Nigeria inoti yave kumutsiridza chirongwa chayo chekupemberera nyaya dzekwedza hove chinonzi Agugu Fishing Festival, chainge chamiswa nevanopfurikidza mwero munyika iyi veAl-Shabaab muna 2009 vachirwisa hurumende. Zvinhu zvinorwadza mhuri kunzwa kuti mumwe wavo azviuraya, nekuti nguva zhinji ndufu dzakadai dzinoitika vanhu vasingafungire nekuti mupi anenge asina kumboratidza kuti ndizvo zvaaronga kuita. Mukuzeya dambudziko iri muchirongwa chedu chezveutano nhasi, Kirimudzamiri anotipanyaya inotevera.
Mhuri dzakawanda muZimbabwe dziri kusangana nedambudziko rekufirwa nemunhu anenge azviuraya, izvo zviri kusiyawo veukama vakawanda vasisataudzani, sezvo dzimwe nguva mufi anenge azviuraya mushure mekurwadziswa nehama kana nezvimwewo zvikonzero. Mumwe murume wechidiki vafara yematenda vanoti vakamboedza kuzviuraya kakawanda apo upenyu hwakatanga kuvaomera mushure mekunge vabereki vavo varambana. Vamutenda vanoti vakatomboedza kuzvidonhedza kubva padenga remafuratsi avaigara muguta reHarare nokuti vaiona sekunge pasisina tariro muupenyu hwavo.
It's a very trying phase whereby kana wanga wajaira kumwa Coca-Cola every day zvosvika pakutumba mutorina kana mazowe pamwe Jolly Juice, kana wanga wajaira kuti nuti ukadya nesadza right obva wadya nyama na left nhino zvinoti ndiri hamutorina chini. Then you also have to understand the environment where I was a flat. Shosha Heights, one of the best flats in town. So the environment was competitive. Exactly. Because I was comparing myself to my other peers. And the flat by nature was competitive. I remember.
Vamatenda vanoti vakazowana rubatsiro kubva kunyanzvi dzeutano zvokuti vava kubatsirawo vamwe vavanenge vaona vaine matambudziko akafanana nezvavakambosangana nazvo. Vamatenda vanoti pane mumwe mudzimai wechidiki akamboedza kuzvikanda muna Julius Nyerere Way, uyo vakabatsira nekumuendesa kunyanzvi dzeutano dzinoongorora pfungwa.
There's this lady, very nice looking lady, wearing expensive shoes. By that time I think 2009 with a Gucci shoe. The first time I saw a Gucci shoe in my life. Actually staying at a shoe. Akaba as the tandem road by Chipura Motazo. It was just like both, everyone was staying at a Guzanga Pika at that time. Toraji would go to gold for the first time. We were like, ah, Mrapega is still gold or something like that. First tandem road, so. And then the car miraculously was stopped. I know them, Tikambatanga and Zura and stuff was, became very obvious because I'm not David. But when my police are now, Zikanda foot into another car, I was as rare passing, I got to my head at one point, and I'm not hanging up when I got my glass. Now I'm my head, that's a diverse film cut. So just talking of it's better that way I'm Chandafam Bramum town, all the way from Borodo, Kuzinsa Gundwane Kufa. I can't sleep at home, Babangwaga Rumba and stuff. Every single night in Dreamcast was and the road removing hunger and stuff like that.
Dambudziko rakambosangana navamatenda idambudziko guru rakatarisana nevanhu vakawanda pasi rose. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa mubazi rehutano, Dr. Sacrifice Chirisa, vanoti hakuperi zuva vasina kunzwa vanhu vaviri kana vatatu vanenge vave kuda kuzviuraya. Dr. Chirisa vanoti vanhu ava vanogona kunge vari varungu, maIndians, vanhu vakadzidza, varombo, vanowana, vakwegura nevana vadiki avo vari kutora upenyu hwavo nenzira yakadai.
Chitaura panyaya yesuicide, tingati ndio kutora upenyu hwako. Zvinhu zvatinoona kuti zvinoitika zvakanyanya.
Anoona nezveutano hwepfungwa mumusangano weZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti mhirizhonga pakati pevanodanana ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vasvike pakuzotora upenyu hwavo, nokuti vanenge vashaya vekutaurira zvinovanetsa.
Muno muZimbabwe takaona kuti kazhinji zhinji nhau dzuku atingangoti maimmediate factors anozoita kuti dzimwe nguva aunze kurwadziwa kuya nekushungurudzika kunozoita kuti munhu atore upenyu hwake. Kazhinji kusawirirana mungava mudzimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi.
Dr. Chiripanyanga vanoti zvikamu makumi masere kubva muzana vanorwara nechirwere chedepression, icho chinozoguma chakonzera kuti munhu azviuraye. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chedepression, uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya pasi rose. Asi Zimbabwe haisati yave kuziva kuti vanhu vangani vanorwara nechirwere ichi. Kunyange hazvo mugore ra2017 vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu nemakumi mana vakazviuraya mugore iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Munau dzemitambo, mutambi wetsiva ane mukurumbira munyika Charles Manyuchi avimbisa kupunzira pasi Muhammad Seblaya wekuUganda. Ngatinzwei kubva kumutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati.
Manyuchi ataurira vatori venhau vemitambo kuti seibhala achawira pasi sezvakangoitawo vamwe vatambi vana avo vakashanya kuZimbabwe ndokutadza kupedza nharaunda dzakatarwa.
Aiwa Manyuchi andokunda because isu takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamuita paipai. I don't think kuti stands a chance munhu wekuFrance iye. Because chibhakira chake pange chekuleftika chakanyanya.
Manyuchi achange achidzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation iro akatora muna Gonyana gore rapera, pamwe chete nekurwira mukombe weWorld Africa Boxing Association. Mutambi uyu anoti asarwa nemakore mashoma achiri munhandare zvekuti ari kuda kushandisa nguva ino kurwa zvakasimba kuti adzokere kuWBC.
Sini ndipofunga kuti ndine makore maviri matatu ekundira menichirwa nekuti mutambo uri kuti urege munhu wachembera. Now I'm 30 years, saka ndofunga kuti pa 33 ndinenge ndambotamba ndamborwa. Ndi ndofunga kuinvesta ndinenge ndambosa.
WBC ine chiremerera chakasimba kudarika mamwe mabhodhi ese anoita zvetsiva anoti WBF, WBA neIBF. Asimanyuchi anoti veruzhinji havana chekutya kuregedza kwake tsiva kana nguva yacho yasvika sezvo abika vatambi vakawanda vane tarenda muCharles Manyuchi Academy avo vanokwanisa kupinda mutsoka dzake.
Tinatatenda Benyimu nevamwe vachiriko vachitosimukawo nana Evans variko zvekuti tinotitesiyawo tikuona future yevanhu vanotsaka tirikuvapa mukana wekuti vatambire mabhandi tichiri vapenyu tichiri kurama.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muongorori wemutambo wetsiva vaGilbert Mnetsi vanoti Saibala ari kutevera munzira yaDiego Gallardo wekuArgentina uyo Manyuchi akapunzira pasi munharaunda yechitatu.
Nguva yega yega Charles paanotamba ari kumusha igaroziva kuti anokunda.
Manyuchi haasati amborohwa zvekare kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia uko airwa ari pasi peOriental Boxing Promotions. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Karia.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus icho chopararira pasi rose chichiuraya vanhu. Kana musina kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura mashoko anopesana negurukota ravo rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kachiri panyaya yechirwere checoronavirus. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira chipatara cheWilkins Hospital vachida kunoona gadziriro yekurwisa chirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda ba ku VOA.